kamtira shukuru danuratorwa ne sangano re MCAZ rekuti patange panyatsoitwa ongororo netsvakurudzo iyo yavari kuti trial panhomba iyo yakatarisirwa kuti izenge ichibayiwa vana vari makore ari pakati pe14 ne17. Nekuda kwekuti ava vana vadiki uye mitezo yavo inenge yakatosiyana nevanhu vakuru.
Tinoona kuti vana ivava vane makore ari pakati pe14 ne19 vana vari pasi pezera ringanzi pamutemo vanozvimirira. Zvii zvinenge zvichizotarisirwa kuitwa kuti vange vachipinda muzvirongwa izvozvo?
Zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti apo panezenge pachiitwa matrials iwavo vabereki kana kuti vaya vanogara kana nekuchengeta vana vaduku ivavo vange vachipihwawo mukana wekupa mvumo yavo iye yatinoti consent kuti vana vavo vange vachipindawo matrials iwavo. Tinezenge tichitarisirawo futi zvekare kuti pachazenge pakuitwa rollout yekubaya vana vese muzvikoro vemazera iwavo e14 to 17 years, vabereki zvekare vanezenge vachipihwawo mukana wekupawo mvumo kana kuti iyo consent. Nekuda kwekuti pakazowana chinozoitika aya atingati maadverts side effects, vabereki vanenge vakapa kare mvumo kuti vana vavo vange vachibayiwa nhomba iyoyo.
Asi munoona here vabereki vachizopa mvumo yekuti vana vavo vange vachishandiswa mukutsvaka ongororo iyoyo yekuti mushonga unoshanda sei?
Zvinhu zvatinenge tichitapukira zvamuchose nekuda kwekuti Zimbabwe haisiriyo nyika chete inenge yatanga kubaya vana vezera iroro, nekuda kwekuti tiri kutoona zviri kutoitika kune dzimwe nyika dzakaita sanaamerica nedzimwe dzakadaro dzakatotangawo kubaya vana vadu. Sezvo mabhariesi ariko mazuva ano nyanya iwawa ana Delta ari kuonekwa achikurirawo zvekare munguva kutouraya ivo vana vaduku ivavo. Avo mazuva atanga chirwere checovid-19 vainge vachidzivo vane kudzivirirwa nekuda kwekuti masoja avo emuviri anenge akatisimbei kudarika evanhu vakuru. Asi senyika yeZimbabwe ngatiwanewo kakudzidza kubva zvaitwawo kune dzimwe nyika kuitira kuti chirongwa ichi chinge chichikurumidza sezvanamboreva zviya kuti takutotyirawo ivo vana vemazera madiki vava, sezvo zviri kuonekwa kuti mavhariesi aripo mazuva ano ecovid-19 ane ukasha.